kwadi kuti vanhu vezeki vadzidzisa kuti pane musangano wavasiri kupfumira kuti unge uchiobserva referendum nemusi wemugovera. Isusu takanga tagara taziva kuti zeki ingaite zvinhu zvakadaro, nekuti toziva kuti mubriefing yavo yekutanga yemaobserva vakanga vataurawo kuti misangano yese yakazvimiririra iri kuinvestigatwa nemapurisa inenge isingakwanisi kuobserva. Saka mushure meizvozvo takaitawo musangano tikatenderana kuti tinyore tsamba kuvakuru venyika tichivadzidzisa kuti zviri kuitika izvi hatitenderane nazvo, uye tofunga kuti zeki yava kuita basa risiri zvayo. Asi nhasi zeki yati iyo vamwe vese vanogona kubvumirwa zvavo kusara kwemusangano wani. Musangano wani uri kurehwa uyu isim rights.
Saka imi semasangano akazvimirira muchaitawo sei panyaya iyi kunze kwangonyora tsamba kwamakaita kune vatungamiri vehurumende?
Takanga tataura kuti ZEC ikasagadzirisa nyaya iyoyi tichawithdrawa maobserva yedu atakanga taregistisa kuti anga achiobserva referendum. Pari zvino nguva yatakavapa kuti vagadzirise nyaya iyi takanga tari kusvikira kupera kwezuva nhasi rinova rava kupera. Maonero ati kuita ndeyekuti nyaya iyi yagadziriswa zvishoma, asaina kugadziriswa zvakakwana. Kwatiri isusu hazvina basa kuti misangano 5 kana kuti 1 yadziviswa. Kwatiri zvezvi zvinenge zvakakosha kuti munhu wese anoda anga achibvumirwa kunge achiongorora referendum iyi. Saka tichaita musangano mangwana makuseni semacoalitions. Mushure meizvozvo tichazoita press conference yatinenge tichitaura kuti tavakutora madanho api. Asi maonero andiri kuzviita ndeyekuti matauriro atakaita ndiwo mafambiro atichangoita iwayo. Tichaita nongona kunzi pachirungu symbolic action, yekuti isusu semacoalitions akati neakati neakati hatisi kuzenge tichiobserva referendum iyi nemhaka yekuti zviri kuitwa nezeki hatisi kutenderana nazvo.
Makatora danho irori munoona riine zvarinoita here kana kuti hatingati impact pamusoro peurongwa hwereferendum?
Ivo vezeki kuti vazosvika pakuzama kugadzirisa kuti vazosara vachiti no kwangosara musangano wani, kureva kuti vanozviziva kuti masangano akazvimirira akati hatisi kuongorora referendum iyi zvinenge zvine impact yazvinazvo.